yours.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 24/2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rinotura mutongo unoratidza kuti makambani enhau ehurumende akatyora bumbiro remitemo yenyika nekubudisa nhau dzakarerekera kuZANU PF chete munguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzakaitwa gore rapera. Sangano reZimbabwe Medical Association rinoti harisi kufara nekutadza kubhadhara mabhiri ekuzvipatara kuri kuitwa nemakambani anobata mari dzevanhu kuti vazobatsirikane muurwere. Vari kunze kwenyika vonyunyuta nekukundikana kwehurumende kuvapa magwaro avanenge vachida zvikuru ekufambisa kana kuti mapassport. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro ratura nhasi mutongo unoratidza kuti makambani enhau ehurumende akatyora bumbiro remitemo yenyika nekubuditsa kwaaiita nhau dzakarerekera kuZANU PF chete munguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzakaitwa gore rapera. Dare rati nepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC pamwe nekambani yeZim Papers vaiburitsa nyaya dzekutsvaga rutsigiro musarudzo dzapfuura vakarerekera kudivi reZANU PF vachinyima mamwe mapato mukana wakaenzana sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Dare ratiwo makambani enhau ehurumende aya aityora mutemo apo aiburitsa nyaya dzinonyomba pemapato anopikisa. Mutongi wedare iri kumasvingo Justice Joseph Mafusire vanoti ZBC neHerald dzinofanira kuburitsa nyaya dzemapato ose zvakaenzana uye vasingatore divi vachiteedzera zvinodiwa neSection 61 yebumbiro remitemo yenyika. Nyaya iyi yakakwidzwa kudare repamusoro nesangano rakazvimirira roga reVeritas richimirirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDark Coltart vachitsigirwawo neFearing Trust amai Valengam Thorpe pamwe navaBrian Desmond Crozier. Mamwe masangano akaendeswa kudare anosanganisira Zimbabwe Electoral Commission neBroadcasting Authority of Zimbabwe. VaColtart vauza Studio 7 kuti vari kufarira nemutongo uyu. Vanotiwo vanovimba kuti zvichienda mberi Herald ZBC nevamwe zvichateedzera mutongo weHigh Court nekuti nekuita basa dzisina rivi divi radzakarerekera uye vatiwo vemasangano akazvimirira oga nevemapato anopikisa vanogara vachipomera ZBC neHerald kuita basa vachitsigira bato reZANU PF. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumapato anopikisa kuti anotambira sei mutongo uyu. Sangano reZimbabwe Medical Association rinoti harisi kufara kuti makambani anobhadharwa nevarwere kuti agozobhadharira mabhiri kana vachinge varwara haasi kuvabhadhara zvinonzi nesangano iri zvavakonzera kuti vana chiremba vazhinji vatadze kuita basa ravo zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Medical Aid Association kana kuti Zima rinoti makambani aya ane zvikwereti zvakawanda uye ave nenguva yakareba asiri kubhadhara vana chiremba kana vachinge varapa varwere vanenge vari pachirongwa chekubhadharirwa nemakambani aya kana kuti Medical Aid. Munyori mukuru muzima vaSacrifice Chirisa vaudza vatori venhau nhasi kuti pamakambani ese aya kambani yePublic Service Medical Aid Society kana kuti PSMAS ndiyo ine chikwereti chakakurisa chemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu madhora ekuAmerica kana mari yakaringana nemari iyi iri yemaRTGS pachishandiswa huremu huri kushandiswa mumabhanga kana kuti interbank rate.
Isu tiri kuti madokta ano ari committed kune zvenyika inei kurapa varwere vemunyika muno, and tiri also kutaura kuti mamedical societies ari kutora mari dzevanhu asi vasingabhadhari kumadokta. Zvoti madokta ozvoti haachada medical aid zvoita nge tisitakaipa, asi vanhu vakaipa ndovari kukoleta mari vasiri kutibhadhara. Ine medical aid business yane 7 months isati yabhadhara, and now saka takuti mari idzodzo ngadzibhadharwe. Ngakuitwe mutemo unoregulata mamedical aid boards. Haaregulatwe, ari kuita zvaanoda. Anongouya munhu anongonangotanga yake okoleta mari ovhara asinambobhadhara kana chiremba, and we have seen this happening, and saka tida kuti ngasimira.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru mukuru wePSMAS vafarai muchena sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwe, uye vekuhofisi kwavo vanga vachiti havamo muhofisi pasvika Studio 7 pamahofisi ePSMAS. Vachirisa vati izvi zvave kupa kuti mamwe madhokotera atadze kuita basa ravo zvakanaka. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vamwe vana chiremba vave kuramba kutambira mamedical aid vachida kubhadharwa nemusvo kana mari dzepamafoni.
Oso tiri kuti madokta vari kugovernment ngavapuwe mari inokwanisa kuti vakwanise kuita basa ravo vasingafunge zvemari, kuti nyaya dzemastrikes dziite sei dzimire dzisarambe dzichingoita zvemastrikes.
Zvataurwa navachirisa zvatsinirwa neumwe dhokotera vashingirira imeki avo vati vana chiremba vazhinji vave kunhonga svosve nemuromo sezvo vachiti mari yavari kutambiriswawo nehurumende yakafanana nemutero wembwa.
Nyaya dzemuhoro hadzisati dzagadziriswa kuti dziienderane nemachinjiro ari kuita mitengo munyika, saka zvese izvozvo zvinotova zvinhu zvava kutoshungurudza vanenge vachibata basa iri. Saizvozvo chiremba anogona kuzowanikwa kupedza nguva achizama kuti atsvake mimwe mishando zvinozoita kuti pamwe varwere vasare vasina anhu vaona. Asi zvisinei, tinoona kuti nyangwe zvakadaro kunyanya muhurumende nguva iri kupiwa nachiremba kuti aone murwere yakawanda chaizvo, nekuti anenge achizama kubatsira kuvari kutambura panguva iyoyo. Saka tinofunga kuti hurumende inozodzikisawo maziso ayo ichiona kuti masacrifices ari kuitwa aya anokodzerawo kuti apiwe mhoro inoenderana nekuchinja kuri kuita mitengo.
Zvichakadai, gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaongorora nyaya iyi vozoona sehurumende kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei. Vachirisa vati makambani aya haasi kubhadhara nenguva, uye vati paanozobhadhara ari kubhadhara mari isina kukwana zvavati zvinotyora mutemo weHealth Services Act. Zima yaratidzawo kushushikana zvikuru nevakuru vemakambani aya avo vainoti vari kurarama upenyu hwepamusorosoro vasingabhadhare mabhiri evarwere zvavati zvave kutoda kuti komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC iferefete makambani aya. Vaimbove mukuru wePremier Service Medical Aid Society vaCuthbert Dube vakaferefetwa neZAC yaivepo muna 2014 mushure mekupomerwa mhosva yekushandisa mari zvisiri pamwero, asi vakawanikwa vasina mhosva. VaDube avo vakanga vari mukuru wekambani iyi kubva muna 1992 kusvika muna 2014 vaitambiriswa mari inodarika mazana maviri nemakumi matatu ezviuru zvemadhora ekuAmerica pamwedzi, vachiisa muhomwe mamiriyoni matanhatu nemazana ezviuru zvemadhora pagore. vadhuve vaipomerwa kuzvipa mari yechikwereti inosvika mazana masere zviuru zvemadhora pamwe nekushandisa mari yekambani iyi apo vaiita basa rezifa pavaive mutungamiriri wesangano renhabvu iri asi Zak yakati pakanga pasina humbo hwakati tsvikiti hwairoverera vadhuve nemhosva Zima yakurudzirawo hurumende kuti ikurumidze kupasisa bhiri remedical aid societies bill iro rinobata mashandiro emakambani aya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Nasi Gweta vaRobert Mueller vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kuti vaongorore kana nyika yeRussia yakapindira musarudzo dzemunyika iyi muna 2016 uyewo kana mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaedza kuvhiringidza kuongororwa kwenyaya iyi vange vachipa humbowo pamberi pemakomiti maviri edare reCongress. VaMueller vatanga kupa uchapupu pamberi pedare rezvemutemo kana kuti House Judiciary Committee uye pari zvino vari kupa uchapupu kukomiti yezvekusora kana kuti House Intelligence Committee. Vachipa humbowo pakomiti yezvemutemo, VaMueller vati pane humbowo hwakasimba hwekuti Russia yakapindira musarudzo dzemuna 2016.
First, our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping and systematic fashion.
Hurumende yeRussia yakapindira zvakanyanya musarudzo dzemunyika yedu uye zvainge zvakanyatsorongwa zvemhando yepamusoro.
Gwaro ravaMueller rinoti over Trump vakaedza kumisa kuongororwa kwenyaya iyi asi zvikakona nekuti magweta avo nezvipangamazano zvavo zvakaramba kuteerera zvavaida zvekuti vadzinge vaMueller vacho basa. VaMueller vatiwo vakaedza kwegore rose kuti vaTrump vape uchapupu pamberi pekomiti yavo asi zvakakona nganga murapwa achida. Vachibvunzwa nasachigaro wekomiti yezvemitemo vaJerry Nadler vemaDemocrats kuti vakachenura vaTrump here, VaMueller vati havana kuita izvi. Asi imwe nhengo yebato remaRepublicans vaDoug Collins vati vaTrump havana mhosva yavakapara uye vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vachipindura mubvunzo waNadler, VaMueller vaudzawo dare iri kuti vaTrump vanogona kuzotongwa kana vabuda muhofisi sezvo mutemo webazi rezvemutemo uchiti mutungamiri wenyika hakwanise kutongwa achiri panyanga.
But under DOJ, under Department of Justice policy, the president could be prosecuted for obstruction of justice crimes after he leaves office, is correct?
True.
Pasi pebazi rezvemutemo ichokwadi kuti mutungamiri wenyika anokwanisa kuferefetwa pamhosva dzaanenge achipomerwa abuda muhofisi. Hongu vaMueller vapindura.
Asi vachitaurawo kukomiti iyi vaJohn Ratcliffe vebato remaRepublicans vashorawo vaMueller vachiti zvimwe zvinhu zvavaitaura hazvisi pamutemo.
You didn't follow the special counsel regulations. It clearly says write a confidential report about decisions reached. Nowhere in here
hapana pakambonzi mumutemo nyorai zvinhu zvisina kupetwa. Asi mugwaro iri makanyora zvakawanda zvisina kupiwa mutongo.
Kutora mutemo about potential crimes that weren't charged.
Vanhu vakawanda muAmerica nekunze kusanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe vari kuteera kubvunzurudzwa kwavaMueller uku. Vamwe vari kuteera zviri kuitika izvi ndivazvidzai ruzvidzo vari kuOhio muno muAmerica avo vati vari kuona sekunge vaMueller vari kutatarika kupa humbowo.
Humbowo huri kupuhwa navaMueller ini ndiri kuona sekunge pane interference yakati iri kutyiwa navaMueller kuti vakada kuiburitsa inozomedza pane ramangwana. Nokuti vaMueller vanenge vari kucontradicta zvimwe zvavakataura kana kuti zvimwe zvavakaona. Havasi kuda kuzviburitsa. And he is busy refusing to answer a very important question. Vachizvipa ndingangoti maprivileges a witness.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kusouth Carolina muno muAmerica zvakare vapromise Sunday vati vari kuona sekunge vaMueller vari kunyatsobaya dede nemukanwa. Vachitaura nezvenyaya yekuti Russia yakapindira musarudzo sachigaro weZessin vaAndrew McCone vanoti mashoko akadai anopa kuti vanhu vasave nechivimbo nesarudzo.
Zvinokonzera kuti vanovhota vange vari vanhu vasina trust yatingati voting system yemunyika imomo. Zvinoratidza kuti vanovhota vanogona kuramba vachifunga kuti zvido zvavo hazvisi kuvezi izvo zvinozobuda musarudzo zvido zvevamwe vanhu vanenge vachida kupindira musarudzo
vaTrump vange vachinyora padandemutande ravo retwitter vachishora vamula vati vamula vakasarudzwa zvisiri pamutemo uye vainge vasina kufara nenyaya yekuti vainge varamba kuva pabasa rekuva mukuru werimwe sangano rematikitivha reFBI
Zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinonzi zviri kunyunyuta nekukundikana kwehurumende kuzvipa magwaro azvinenge zvichida zvikuru ekufambisa kana kuti mapassports. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaburitsa mashoko aya padandemutande retwitter richiwedzera richiti vamwe vevanhu vanenge vaine magwaro ekufambisa asasashandi vari kuzopedzisira varasikirwa nemabasa kana kudzingwa munyika dzavanenge vagere nekuda kwekushaya magwaro aya ayo anenge anonoka kumutsiridzwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Akademiri weStudio 7 abata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vebato reZANU-PF kuti tinzwe kuti zviri kuitwa nekomiti yavo mukuedza kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi.
Ichocho chemo chiripo nyaya ndeyekuti tanga pasina mari yekunze yekutenga mapepa anogadzira mapassports asi iyo nyaya yava kugadzirwa shonjo rino musi wemandi takanga tina minister vamoyo tichitaura nenyaya yacho iyoyo saka vakatiimbisa kuti panguva shoma shoma iri kuteera iyi pepa rokugadzira mapassports inenge ravapo michina wo inodhinda mapassports inenge yagadzirwa saka zviri kuitwa izvozvo tiri kudawo isu zvekomiti yangu kuti tione kuti hurumende yazadzisa chirevo ichocho chekuti hatidi mwana weZimbabwe anotambura kwaari ikoko ndo nyaya yatinofamba nayo yediaspora policy takatoitaura nezvazvo kuti todawo kuti vanhu vedu veZimbabwe vari kugara kunze uko chii chatingavaitira sehurumende kuti vafare kuti vadzorere mari dzavo kumusha kuzoita mabhizinesi yatingati muchirungu reinvestment saka ndo maincentives mangu achaiti anofanira kunge aripo iwawo kuti munhu ari kunze uko haafani kutambura kuti pasipoti yapera kana kuti yaita sei.
Ko iyo hurumende haina here urongwa hwainogona kuita hwekuti vari kunze vange vachibhadhara nemari dzekunze kwavari kana vachida kutora mapasipoti nezvimwe zvakadaro?
Ndo zvirongwa zvatiri kuronga izvozvo kuti vari kunze ikoko vanoenda kuembasi pane kuti vangodhindirwa chete chakuti aiwo wobhadhara mari yako yese yepasipoti kuembasi ikoko wabhadhara ikoko wonzi pasipoti yako unozoiona after 1 week kana kuti after 2 weeks kana kuti after 3 months depends kuti wada pasipoti yenguva yakadii saka wobhadhara mari yako yese kuembasi hauchaiti zviya zvekuti wabva kuembasi woenda kuDHL wonotumira kuhama yako hama yako yoitumira futi mari iye hama yako kuno kumusha yobhadhara pasipoti nemari yeDHL imwe mari yadyiwa saka hatisi kuda kuti izvozvo zviitike izvozvo saka tiri kutoronga izvozvi ndo zvataitaura mumande naminista kuti zvifambe zvakadaro ndakatotaura futi navakematema minista wehome affairs kuti tichiita gwara iroro takaona ndobasa rinofanira kuita maembassies edu kwaari ikoko.
Munofungidzira kuti zvinotanga riini izvi?
Isu taida kuti zvitotanga nekukurumidza izvozvi tida kuti zvitotanga kusouth africa zvotanga kulondon zvoenda kuwashington zvoya kubrussels nokukurumidza zvozoenda kuaustralia kana kune dzimwe nzvimbo asi toda kuti zvitokurumidza iyi handi kutaura iyi inenge ichingonzi launch toda kuti zvitokurumidza asi takazoshushikana toona kuti vanhu vatiri kugadzirira zvinhu zvacho kulondon uku ndo vanhu varikuda kurova minista vanoda kuita sei ndo pakazonge zvangoti tikanganise izvozvo asi tinoda kuti zvikurumidze ese komiti yangu toda kuti zvinhu zvikurumidze nenguva yakafanirawo.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vachitaura pari parunare muHarare naJonga Akandemiri weStudio 7. Zvichakadaro gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira vari kukurudzira zvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvidzoke kumusha kunoshanya kana kunotanga mabhizimisi azvo senzira yekubatsira mukumutsiridza upfumi hwenyika. Amai Mpfumira vanoti hurumende yavo inokoshesa zvikuru zvizvarwa zvenyika zviri kunze zvekuti hazvifaniri kusarira kunze kweurongwa hwekumutsiridza upfumi. sizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvakawanda zvinogara zvichinyunyuta kuti hurumende inofarira mari yazvinotumira kumusha asi isingadi kuzvipa kodzero dzekuvhota zviri munyika dzazvigere. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naamai Mupfumira.
Hongu takanga tine yatingati roadshow kuti taifambira nzvimbo dzakawanda kuUK sezvo kune vana vedu vakawandawo ikoko tichinotaurirana navo maererano nenyaya dzetourism, tourism investments pavangakwanise kuitawo mabhizinesi akanangana netourism nekuvakurudzirawo kuti vazokwanisa kuuyawo kumusha kuzoinvesta kuzoshanya tichishanda pamwe chete neZimbabwe Tourism Authority tichikurudzira vana vedu nekuvaudzawo kuti kumba kwakamira sei, state of the economy, machallenge atinawo ndeati. Saka kwaive kubatana nemhuri yeZimbabwe iri kunze uyezve tikasanganawo nemamwe mainvestors vaida kunzwisisawo investment opportunities nenzvimbo dzavangakwanise kuinvesta uyezve kukurudzirawo kuti vauye sevashanyi vachizowana zvatiinazvo seZimbabwe munyaya dzetourism.
Kune vamwe vanochema kuti matambudziko ari kumusha zvimwe zvinhu zvinofanira kutanga zvagadziriswa nehurumende kuti vanhu vafambe zvakasununguka. Muri kutarisawo sei matambudziko iwayo?
Tiri kuti matambudziko, hapana kusina matambudziko, tine matambudziko. Sehurumende tiri kuti imimi sevana vedu vari kunze munogona kunge mune njere dzimwe dzamuinadzo neexperience yekuti ngatibatsirei to rebuild our country. Generation electricity iri kunetsa. Coupled with that, nyaya yechiwero tinoziva nyaya yeforeign currency tiri kuedza kuti tingadzigadzirise sei uyezve nyaya imwe yanga ichinetsa inyaya yecurrency. So zvimwe zvatikuedza kugadzirisa and it's a process but tatanga nemaaustarity measures atiri kuita tinotarisa zvichanaka.
Ivo vana veZimbabwe vari kutambira sei zvirongwa zvese zvamuri kuita zvekuvakwezva kumusha izvi?
Ndingangotika it was very positive kwatakafamba. Handina dambudziko randakawana asi kungoti vanhu vanenge vaidawo zvakuti zvii zviri kuitika kumusha.
Mubvunzo mukuru unonyanyobvunzwa nevana veZimbabwe vari kunze, honorable minister, ndewekuti panguva yekuvhota kodzero havadziwane asi nguva yekunge pachinzi kuri kuitwa zvinoda kuti Zimbabwe iwane mari yavo vanhu vanokurudzirwa. Munoti?
Ini ndinoti ndinokurudzira vanhu kuuya kumusha. Handiti uyai kumusha handione munhu achirambidzwa kuzoti avhote but ezvino izvi munhu wese anoda kuuya kuzovhota haarambidzwe kuvhota kusvika tagadzirisa zvinenge ichida kuti zvigadziriswe pari zvino ndomutemo watiinawo.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mupfumira vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeFrancistown muBotswana yakatora danho rekupa mvumo kekutanga yekutanga kuita mabhizimisi. Ndozo kuda zvakare, kanzuru yeFrancistown muBotswana yakatora danho rekutanga rekupa mvumo yekuita mabhizimisi madiki kuzvizvarwa zvinobva kunze kwedzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Chirongwa ichi chinouya zvichitevera mushandira pamwe wakawiriranwa pakati pekanzuru yeFrancistown pamwe neguta reBulawayo. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Danho iri rakatorwa nemuvhuro svondo rino mumusangano wekanzuro wakaitirwa muFrancistown dhorobha guru reChipiri muBotswana iro riri kuchamembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Makanzuro edhorobha reFrancistown audza Studio 7 kuti chirongwa ichi chiri kutarisirwa kuumba muchandira pamwe pakati pezvizvarwa zvenyika yeBotswana nezvinobva kune dzimwe nyika kusanganisira zvinobva kuZimbabwe. Kanzura wetsarakano 1 uye vari mumwe wemakanzura mashanu akaenda kudhorobha reBulawayo nechinangwa chekunoongorora masimudziro emabhizinesi madiki vakaone majere vanoti kunotarisirwa kuti zvizvarwa zveBotswana zvichadzidza zvakawanda muzvizvarwa zveZimbabwe.
Takafanirwa kuve nekushandidzana pamwe chete kubatana nekunzwisisana nevagari vanobva kuZimbabwe kuita kuti vakwanise kudzidzisa vagari venyika ino kutangisa mabhizinesi maduku. Kune zvingoro zviri kushandiswa mutaundi rino reFrancistown ifungwa dzakatangisisa kutaundi reBulawayo dzaitira kuzama kuwanza mabasa ari pa informal sector yedu nazvo.
Mumwe mukanzura akanga ari muchikwata chemakanzura aya vali seko kwambala vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinotarisirwa kuderedza uwandu hwevanhu vasina mabasa mudhorobha iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaita manza yekuti chitsvagirwe chizvarwa cheBotswana kuti vaite mushandira pamwe kuburikidza nechirongwa ichi vachauskeri vanoti vari kufara zvikuru neurongwa uhu.
Mbozi kana muchiita zvinhu makavanda handitya, it's limited. But now if it is open to anyone, they see the results, it will be 100% benefits for everyone.
Chizvarwa cheBotswana icho chiri kutarisirwa kuita mushandira pamwe navakeri vaGive More Samuel vaudza Studio 7 kuti kushanda nechizvarwa cheZimbabwe mukugadzira mafoni kuchavavhura pfungwa.
Kuuya kwemaZimbabwe munomu Botswana kwakandibatsira, kana ndingati ndinobatsirikana nekuda kwekuti sometimes vanoimprova knowledge yedu isusu, zvimwe zvite tisingazvizivi, but iwo vanongouya votibatsira hapo nepapo sezvo tiri vanhuwo wepasipasi, but still iwo vanhuwo vakatibatsira.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe vafanwa chiroro vanoti havaoni chirongwa chichiita pundutso nokuda kwekuti zvizvarwa zveBotswana zvakajaira kugarira maoko.
Handifungidziri kuti ndingashanda neMotswana kunze kwokunge chete ndichinzi ndishande naye nekuda kwekuti ndikwanise kugara muno. Asi uchitarisa mashandiro avanoita chaivo chaivo unoona kuti havanyatsonzwisisi kuti upenyu chii uye kuti upenyu huri kuenda nekupi, nekuti nyika yavo ine zvakawanda zvokuraramisika nazvo izvo, asi ivo havakwanisi kuzvishandisa zviri munyika macho. Vanhu vanyongochemana kuti hakuna mabasa.
Mukutanga kwegore rino, gurukota redunhu reBulawayo amai Judith Ncube vakaita musangano naMuzvare Kilebogile Shomana weBotswana pamuzinda weMushashanjela muBulawayo nechinangwa chekuti vavhure mabhizinesi munyika kuburikidza neushamwari huri pakati kwekanzuru mbiri idzi. Muzvare Shomana vari kutarisirwa kuita mabhizinesi ezvezvicherwa nemafuta emhando dzemoto munguva pfupi iri kutevera. Sezvo kandiro kachenda kunobva kamwe, zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya wechidiki vari kutarisirwa kuvhurawo mabhizinesi muFrancistown vakabatana nezvizvarwa zvenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nechipiri china nechishanu. Nhasi tangatiri kutarisa zviri kubatwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinotitsigira paFacebook page pedu. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuita zvipi.
Ini ndonzi zvisinei dzepasi mamuse, ndinogara kuOhio, Cincinnati. Musi waAugust 17 ndichange ndilauncha Jonal revakadzi nevanasikana muno Cincinnati. Jonaro richange riri available online. Maproceeds achabva kujournal iroro tikuda kuti tigomashandisa kupublisha puberty educational resource. Tikuda kuti rive ne template, like a pattern which can be used to sew reusable pads.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichiita mabasa seamuri kuita iwaya?
Zvinhu zvakakosha chose, nekuti sevana vakabva kuZimbabwe vanogara muno muAmerica tine maopportunities ekubatsira kumusha. We should be reaching back kuti tibatsirewo vamwe kumusha.
Ndinoitwa Sibongile, chinoda kufa. Tine chirongwa chezivakwa wakabva. Chirongwa ichi ndechekuunganidza vana vari kukurira muno United States of America kuti vadzidze tsika dzedu, magariro edu nehunhu hwedu hwechishona. Tichange tiri kusangana kuHoliday Inn Matu Montgomery Avenue muGaithersburg muMaryland. Ndivo patiri kusangana, kutanga neFriday, Saturday neSunday tinenge tiri ipapo.
Zvakakosha sei kuti muite zvirongwa zvakadai kuti zvibatsire vana vanogara mudiaspora?
Vana vedu tiri kuona kuti vari kukura vari pakati pe hunhu hwakasiyana. Mudzimba dzedu tiri kuedza kubatsisa hunhu hwekuZimbabwe, asi vana pavari kubuda kudzoko vari kudzidziswa hunhu hwemuAmerica. Saka isu sevabereki tiri kuda kuya pamwe chete kuti tione kuti tingasangana papi nevana vedu. Vasarasa hunhu hwedu hwekuve maZimbabwe, asi vakwanise kukwana munyika dzavari kukurira kutangira imo muno muAmerica matiri.
Ndinonzi Patricia Katana, ndiri muZimbabwe anogara kuPennsylvania, area inonzi Downingtown. Asi mabiko edu aru kitu kukotsio Pennsylvania. Zine business rekuso na embe. Saka ndruguri shamba zira kuvano.
Ine ndini Marvelous Mplanganya huye ndiri mu Washington ndichiti ngati sangane isha kare mangwana pachirungwa chedu che Let's Talk ngati kurukure.
Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende zvinobata zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika. Aiwa, vateereri nguva dzedu ndodzadyana natabva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu tiri muWashington DC ndokusiya mina Standikile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 olesithathu mhla ka 24 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Idalele High Court lethule isinqumo sokuthi abemsakazo lamaphephandaba kahulumende bephula isisekelo sombuso welizwe ngokwethula indaba zokukhankasela ukhetho olwedluleyo beyamele kuceleleza no-PF. Umchuchisi wakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kwahulumende weleRussia kukhetho lweMelika kanye lecala eletheswa umongameli Donald Trump elokuzama ukuvimba lolu phenyo. Umnumzane Robert Mueller uphe ubufakazi bakhe edalele ePhalamende. Ukusilela kwamaphepha lokulungisa amapasipoti kanye lezinye incwadi ezimqoka empilweni yabantu sokubangele ukuthi abanye abahlala emazweni balahlekelwe ngumsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Idalele High Court namhla lethule isinqumo sokuthi abemsakazo lamaphephandaba kahulumende bephula isisekelo sombuso welizwe iConstitution ngokwethula izindaba zokukhankasela ukhetho olwedluleyo beyamele kuceleleza no-PF njalo besala ukwethula izindaba zemikhankaso yamabandla aphikisayo. Umahluleli wedaleleli emaswingo uJustice Joseph Mafurise uthi iphephandaba leThe Herald lomsakazo weZBC bephula isahluko 61 sesisekelo sombuso sona esithi inhlanganiso zendaba zikahulumende kumele zisebenze zingeyamelanga kuhlangothi thize. Ngokunjalo uJustice Mafurise uthe kuyiwa phambili inhlanganiso lezi kumele zilandele umthetho ngokwethula indaba kungelahlangothi eziluthathayo. Lolu daba lwalukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezimeleyo eVeritas imelwe ligqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coltart yena utshele Studio 7 ukuthi uyathokoza ngesinqumo lesi. Wengeze wathi sebemelele ukubona ukuthi abe Herald labe ZBC vasilandela yini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association bakhuthaza ababhadalela indleko yokwelatshwa abe Premier Medical Aid Association ukuthi kumele bahlawule odokotela indleko yezigulane ezingamalunga ayo. Bakhuthazwe njalo ukulandela isilinganiso semali yavunyelwana lenhlanganiso ye-Association of Healthcare Funders of Zimbabwe. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bezima baveze lokhu emhlanganweni lentathali zindaba owenzelwe emahofisi nabo okwazisa ngesimo kundaba yokungahlawulwa lapho belaphe amalunga awe Premier Medical Aid Society. Unobhala jikelele wezima uDr. Sacrifice Chirisa obekhanya ethukuthele uthe udanisayo ukuba okwenziwa ngabe Pismas sekubeka impila kahle yamalunga ayo engozini.
The estimated figure is 60 million. It was 60 million, but now, since it was all dollarized.
Lapa sikhuluma ngezigidi ezingamashumi ayisithupha
60 million owe imali abe Christmas okumele bayihlawulele abanye baba medical aid laba banganeno basasele izikwelete kodwa inkinga ukuthi abahlawuli ngesikhathi esabekwayo thina sithi kasihloni belezo zikhathi ezabekwa zokuhlawulela lezimali
esinye sezakhamizi seHarare umnumzana Charles Nyoni uveze ukukhathazeka ngesimo sokungahlawulwa kwabodokotela
into ecaphulayo ngoba mina ngibanjelwa imali every month ngahola i-medical aid ithatha imali yayo ukuthi ngigulile umba ngigulanga ngabalani lakho sengifuna ukuyalatshwa sokuthi i-medical aid yami kayikhokhi imali kuyabe kuvela ngaphi mina ngibanjelwa imali
ukhuthaza iziphathamandla zezempilakahle uNyoni ukuba zike ziyikhangelisise lindaba ngoba izophazamisa impilakahle yabantu beZimbabwe
lokhu okutshengisa nje vele ukuthi ama-medical aid society la vele kalandaba laba-members awo njalo kalandaba lokuthi thina esisebenza nokuphila kanzima sikhokha kanjani le imali ababefuna ukuthi siyibhadale njalo abasibambela yona
isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Collins Ncube uthi uyabubona ubunzima obubhekane labodokotela labezima
okuqakathekileyo ukuthi khona abantu be-Premier Medical Aid Association bebekwazi ukuthi uzulu uyobhadala imali ye-medical aid ukuthi bathole isizo oluvela kubodokotela bethu nxa bengasabhadala odokotela kodwa thina sibhadala kibo ukuthi sithole usizo kubodokotela angikhona ukuthi kungahamba kuhle khona lokhu ngoba kathesi abanye odokotela bathi abasayithathi i-Christmas ma une-medical aid ye-Christmas bakujeukuthi asithathi i-Christmas siza kwenza i-consultation kuphela okunye lokhu suzamele uzibhadale nge-cash so konke kutshengisela ukuthi khona kulobusela obukhulu
uNcube uthi kumele luhlolisiswe lolu daba kudingisiswe okuyikho okwenzakalayo kilo
nxa sibhadala thina bakhweza anytime nxa bona sokumele ukuthi babhadale laba yibo abasisizayo bakhona ngoba bona bayibridge nje kuphela ukuthi sifinyelele kubodokotela otherwise akusancedi njengomuntu ukuthi mbhadale kathesi medical aid ngithi singalo udoctor nje ukuthi top up with this or pay for a scan enje ukuthi top up with this
imizamo yokukhulumisana lo mkhokheli wenhlanganiso eye-Premier Service Medical Aid Society PISMAS uDr. Farai Muchena yehlule njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini abezima bakhuthaza njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC ukuba baqhube inhlolisiso kundlela imali esetshenziswa ngayo kunhlanganiso zama-medical aid eye-audit ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Iningi lezakhamizi zakoBulawayo zithi azifuni ukuthi ukuqondiswa komsebenzi wedolobho leli kuqhutshwe ikhomishini ezabe ithatha isikhundla samakhansila ukuze kwenziwe olunye ukhetho. Ngakolunye udaba umabhalane omkhulu wekhansila yakoBulawayo uTownclerk umnumzana Christopher Dube usekhweze emthethwandaba udaba lwakhe lokuxotshwa umsebenzi kumsekeli kameya ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Kuphuma imbono ehlukeneyo mayelana lokuthi kumiswe umsebenzi amakhansila wonke akoBulawayo kufakwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wokuqondisa inhlelo zekhansili yaleli dolobho ngemva kwengxabangxoza eqhamuke lapho umsekeli kameya elobele uTown Clerk incwadi yokumisa umsebenzi esithi akaqhubi kuhle umsebenzi. Umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi weHabakuk Trust uthi umbuso wecommission ayisiwo cebo elihle ukuxazulula inkinga esiqhamuke kobulawayo.
Ye kuliqiniso sibili ukuthi icommission asonto enhle ngoba esikhathini esiningi isetshenziswa ngohulumende kumbe libandla lusayizana ukuphefu ukuthi lisebenze injongo yayo.
Umnumzana Effort Ncube, umcebisi enhlanganisweni emele amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, uthi ukuphathwa kabi kwedolobha akumelanga kuvunyelwe edolobheni.
Ubulawayo kafanelanga amukele ubusela noma sekuthene lokuphathwa kabi kwedolobha kumbe ukuphila njengenyamazana kungahlonishwa umthetho. Abantu abanjalo kabaphume baphele edolobheni ungakhathalekile noma ngamakhansela kumbe izisebenzi. Kakuphenywe ke ngokuphangisa kulabo abatholakala belamacala betheswa amacala basuswe ezikhundleni. Kulokuthi kungene abantu abangavotelwanga, okuhle ukuthi kungene abavotelweyo. Nxa kuyukuthi ukukhitshwa amakhansela ngu-10 ngaphuma ngu-10 kuvotwe endaweni ezingu-10 kumbe nxa bephuma bonke kuvotwe njalo kungabi labantu abangena bengavotelwanga.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi akavumelani lombono wobuso we-commission.
Kulandela iziphithiphithi ezibe khona ekhanselini yakoBulawayo kulamaviki adlulileyo, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association izathi gwaqa ngolwesihlanu sizahlanganela lezinye inhlanganiso ezivela kuHarare leGweru, sicubungula ukuthi njengoba baye baba le commission kibo yasebenza njani.
Umnumzana Gilibone Khabo, isikhulumeli seBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bangagijimeli okwe-commission lokho.
Ukuthi kuthiwa kufaka i-commission, i-commission le abantu sebekhethe ilist yabo, angazi abantu bafika 18, but sesikhangela i-Urban Councils Act, uminister ulelungelo lokufaka abantu abathathu kuphela. Nxa sesifuna ukufaka ilisti yabantu kuyasomela ukubuyela kuhambwe cabinet kube le amendment of that act. So abantu abamela kancane indaba ye-commission.
Kolunye udaba, umabhalane omkhulu wekhansili yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube usekhweze amaphepha emthethwandaba ephikisa ukumiswa kwakhe umsebenzi ethi kulandelwe umthetho ekuqhutshweni kophenyo lwamacala awethweswayo. Ngalokho, umsekeli kaMeya umnumzana Tinashe Kambarami uyavuma ukuthi wamukele amaphepha ambiza emthethwandaba.
Amaphepha ngiwabonile sivile abuyile, bazonseva ngamaphepha ukuthi ngirespondi e-court. Kodwa mina ngendlela engibona ngayo nje ukuthi abantu basuke baba lembono etshiyeneyo. Mina engikhangeleyo ukuthi nxa bekube lama-allegation and genuinely umuntu ekwazi ukuthi they are innocent, akalacala, bekulula nje ukuthi umuntu ephendule nje ama-allegations that were leveled. Kungabi le nkulumo zonke lezi esuka ziba khona. Okunye phela ukuthi umuntu usuke ethathe advantage ethi sefuna abanye abantu ukuthi bemncedise ukulwa impi zakhe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi there are allegations that are there.
Izakhamuzi zakoBulawayo sezibone ukufaka ikhomishini ezakhangela ngendaba zekhansili yakoBulawayo kungasilo cebo elihle. Bathi labantu abakuluhlu lwasebekhethiwe ukuba bangene kukhomishini le ababoni kungabantu abangaphumelela ekulungisiseni okuhluphayo kulelo dolobho. Abenhlanganiso emele izakhamizi zakoBulawayo bathe bazakuba lomhlangano ngolwesihlanu ukuxoxisana phezu kwale ikhomishini okuzabenza bazi ubuhle lobubi benyathelo leli. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umchuchisi owakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kukahulumende weleRussia kukhetho lweMelika kanye lecala eletheswa umongameli Donald Trump elokuzama ukuvimba lolu phenyo, umnumzana Robert Mueller uphe ubufakazi bakhe edale lephalamende eleCongress namuhla, wagcizelela ukuthi umongameli Trump ulakho ukubanjwa ngumthetho nxa esesukile esikhundleni. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Esipa ubufakazi bakhe umnumzana Mula uthe uma ngempumela yophenyo lwakhe yokuthi babe ngeke bageze umongameli Trump kucala lokuzama ukuvimba lolu phenyo. Bekuchukwana mpela abebandla eliphikisayo elamademokrats bezama ukuveza uTrump njengomuntu omubi owadala icala njalo omele asuswe esihlalweni. Kuthi abebandla lika Trump elama Republicans bona bebemvikela besithi akulacala alidalayo. Umula yena lanqa emude ngomzimba ubesiba mfitshane ngaso sonke isikhathi ngamazwi kumpendulo zakhe lapho ebuzisiswa ngophenyo lwakhe zinhlangothi zombili. Kodwa ukubeke kwacaca ukuthi uMongameli Trump ulakho ukwetheswa icala lokuvimba isandla somthetho nxa esesukele esikhundleni ngoba umthetho okwamanje ungakuvumi ukuthi uMongameli weMelika etheswe icala. Nangu ebuzwa lilunga lamaRepublicans.
Could you charge the president with a crime after he left office?
Yes.
Yeah.
You believe that he committed, you could charge the President of the United States with obstruction of justice after he left office?
Yes.
Yes.
Ethically, under the ethical standards.
Well, I'm not sure.
Ngeke ngethese uMongameli icala kodwa nxa esephumile esikhundleni. Yebo uyenelisa ukwetheswa icala lokuzama ukuvimba isandla somthetho.
To see if there are any other persons who might be drawn into the conspiracy.
Umula ufakaze ukuthi uMongameli Trump wazama ukumxotsha umsebenzi wokuphenya udaba lokudlelana kwakhe leRussia ngesikhathi sokhetho esebenzisa isiphathamandla sikahulumende wakhe uMnumzana Don McGahn. Ulandule imbiko yamaRepublicans yokuthi ungumuntu ozonda uTrump kanye labo bonke ababekuqula lophenyo lwakhe.
You made a political case instead. You put it in a paper sack, lit it on fire, dropped it on our porch, rang the doorbell, and ran.
I don't think you reviewed
a... Angibona ukuthi walubala kuhle ugwalo lwempumela yethu ngendlela olucace ngayo njalo olungathathisa ngodi ngayo.
The gentleman from Maryland is recognized.
AmaDemocrats wona ebeqina ngokuthi buningi ubufakazi bokuthi uTrump wazama ukuvimba uphenyo lukaMula. Ngokunjalo athi kumele ajeziswe. Sibuze isiphathamandla seMDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo ukuthi ububone njani ubufakazi bukaMula.
Well, I'm a Republican, wona. I think his strategy is ukuthi benze uMula abonakale njengomuntu report yakhe ingekho accurate, ingekho fair.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uMnumzana Kelvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University, uthi kaboni imizamo yamademokrasi yokuhudula uMongameli Trump emsuse embusweni phezu kwecala aletheswayo iphumelela.
Okwakuqala, wona amademokrasi ngokwabo, ama-senior democrats oPelosi bakhulume kudala ukuthi they are not convinced ngendaba ye-impeachment.
UMongameli Trump yena uthi uMula ukuveze sobala namuhla ukuthi akulacala alidalayo njalo uthi uhlukuluzwa nje ngabebandla lamaDemocrats. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Ngo-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ezikhuthazwa ukuthi zizetshala imali ekhaya kodwa ngasikhathi sinye zithwala nzima lapho zifuna ukuthola incwadi zokuhambisa zama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukusilela kwephepha lokulungisa ama-passport kanye lezinye incwadi ezimqoka empilweni kaZulu sokubangele ukuthi abanye abahlala emazweni balahlekelwe ngumsebenzi ngoba incwadi zabo eziyabe sezedlule umsebenzi ziyabe zingasasebenzi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo uNkosazana Victress Mathuthu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abanye abahlala eSouth Africa abaphelelwa ngumsebenzi ngabala ma-permit asebenza kuphela nxa i-passport layo ilungele ukusebenza.
Hey, le kuyinkinga enkulu kakhulu. Yazi angazi ukuthi ngiyichaza kanjani. Ngoba ukusolakala kwephepha lokwenza ipassport eZimbabwe edinga ukuthi abantu bephume phandle kwayo. Kungenye into ukuze baphume phandle abantu kumele bathole amapassport. Abantu abakwazi ukuhlala eZimbabwe ngesimo esikhona, abasakwazi nokuphuma ngokuthi akusela amapassport, akusela phepha lokwenza ipassport. Nalabo abahlezi ngapha eSouth Africa abahleli ngamapermit. Ungakhumbula kahle isikhathi sathi abantu abala mapermit kakhulu abathola ngaso amapassport. Kwakuyilesi sikhathi ukuthi maybe like asithi bo 8, 9, 10 years ago. And amapassport lawa abawathola ngaleso sikhathi. Aphelwa isikhathi manje ayexpire kumele bawe renew ukuze babe la permit kulawo ma passport amasha ngoba ipermit ngazi bayithwala manje ivalid kodwa ise passportini ephelwe isikhathi kufana nokuthi abalalithi so abantu abasebenza lapha eSouth Africa abaseZimbabwe abasebenzisa ama permit abaningi ama passport aba expire la ma permit ni passport expire leyo ase invalid awasasebenzi loba engakaphelwa isikhathi abanye basalinda ukuthi ama permit afakwe kuma passport kodwa azofaka kanjalo ama permit kuma passport aphelwe isikhathi njalo bengasakwazi ukuthola amanye ama passport ngoba iZimbabwe ingasela phepha lokwenza ipassport.
Yes, siyasizwe ukubana abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa kuyamele bayethatha amaphepha okuzalwa eZimbabwe. Udubo olukhona katheso lokusilela kwamaphepha lokudindwa lokhu aluba thintanga na?
Liyabathinta kakhulu ngoba abantwana abazalelwa lapha eSouth Africa bebesiya e-Eastgate bayo sila lawo mafomu afilwayo bese bethola ama birth certificate asekhaya ekhaya manje noma ungayifili iphepha lapha ekhaya abasawenzi lawo mathu okuyukuthi abantwana bonke abazalwe lapha futhi sebezahlala bengala maphepha okuzalwa lawo aseZimbabwe okuyinkinga enkulu ngoba nalapha eSouth Africa noma ungazi ukuthi umntwana umzalele lapha amaphepha lapha ngeke uwathole ngoba umntwana ezalwe lapha kodwa ngokuzalwa kwakho ungaseZimbabwe so laba abantwana bonke abasebenzalwa manje abangasakwazi ukuthola ama birth certificate le eZimbabwe futhi ukuthi ibona abasela maphepha nje aba identify ukuthi bangaba kuphi apha ngifili kuze kuthelakala lawo lelo paper lokwenza lawo maphepha kusho ukuthi bona abantwana labo nje abala identity so kuyinto enzima kakhulu abanye abantwana kumele baye ezikolo esikolo lapha eSouth Africa kufanele ukuthi babe namaphepha certificate aseZimbabwe kumbe namapassport aseZimbabwe ukuthi bathole ama study permit lapha eSouth Africa kodwa kula paper lelo so abantu banje baphakathi kwelitshe lembokodo ngaleli simo samaphepha lawo.
Lo nkosazana Victress Mathuthu umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim imbokodo obexoxa icingweni lesitudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukusenjalo isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhuthaza ikhomishini elwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi isebenze ngokungesabi lokungakhethi njengekhomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kwele South Africa Judicial Commission of Inquiry into Allegations of State Capture, Corruption and Fraud. UBenedict Mhlapo usiphalo ludaba ekhonale kwele South Africa.
Selokhu ikhomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kwele South Africa iqala ukusebenza mhlaka 21 Ncwabakazi 2018 isibize abantu phose ikhulu bebuzwa egcekeni libalele umuntu wonke ezizwela emsakazweni kamabona kude ngenkohlakalo abayibonayo abayaziyo lecatshangelwa ukuthi bayenza. Kuleli nani ugoqela wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma, ababe ngabaphathi ntambo, ababe ngabaqondisi bamankampani kahulumende, abaqondisi bamankampani azimeleyo, labanye abalento abayaziyo ngokuhuquluzwa kwempahla lemali yesizwe. Le yinto abeZimbabwe abasemazweni abathi bafuna ukubona isenziwa yikomishini elwisa inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Okwaqala bathi kusegcekeni ukuthi iningi zenkokheli zelizwe kugoqela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye abalokhu bekuhulumende kathesi banenodo esezandleni zabo entshontshwe emnothweni welizwe. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqabuthu Mabena futhi ngesikhathi kususwa umgabe esihlalweni kwathiwa kulabantu abalenkohlakalo eduze kwakhe ngakho yibo labo bantu likomishini okufuze iqale ngabo.
Kukhangelwe kakhulu ama-parastatals ngoba siyabona ama-parastatals lawo asehamba ngamadolo sekwaphela eZimbabwe sesilendize yodwa izesa siyehluleka ukuthi abantu bathole i-electricity ozisikozi dili sokwavalwa konke lokhu kusenziwa yi-corruption.
Osebenze ofisini ezokwethulwa kwemibiko ebandleni lezaphu umnumzana Nkosikhona Ndlovu uthi asikho isizathu esenza likomishini ibilokhu ingakaqali umsebenzi wayo ngoba ubufakazi bokuthi kulamasela abulele umnotho ugcwele ndawana yonke.
Umama uMildred Shiri welokhu ekhipha ama-auditor general reports atshengisela ubugwelegwele obenzakala emakhansilini, atshengisela ubugwelegwele obenzakala lawa esingathi ngama-parastatals. So mina ngibona ngalo bufakazi bona lobo benele ukuthi abantu bengabotshwa njalo ubugwelegwele bumiswe. Kuhle kukhangele ukuthi wathatha izimali ziphi, nguphi osebenzisa izinto ngendlela ezingayisizo, nguphi kubotshwa abantu, abantu behanjiswa emthethandaba, yindlela yokuqala yokuqeda ngabo ubugwelegwele.
Umelo MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa kwele South Africa, umnumzana Austin Moyo, uthi ikomishini ye-South Africa isibonelo esihle kakhulu ngoba wonke othintekayo uyabuzisiswa kokuqela abaphathintambo abasesikhundleni.
Siyabona ke manje ukuthi nazi impethu phela ziyavela obala. Esingakwazi ke ukuthi lezi mpethu zizowubona na umnyango wasenkantolo noma zizozindizela zihambe. Okusalayo iyadingeka le commission ukuthi ibe khona eZimbabwe yenkohlakalo. Ama commission azodingida zonke lezi zinto zenkohlakalo ezenzeka nokukhwabanisa selokhu sathola uzibusi.
Umnumzana Makhahlela Dube yena uthi lilutshwana ithemba lokuthi i-commission le iza kwenza umsebenzi onxumekayo njengoba kule ngqwaba yabasebandleni elibusayo okwaziwayo ukuthi kufanele ukuthi ngabe vele basejele kodwa baqhubekela phambili bentshontsha libalele.
Well, noma ikhona angiboni mehluko, noma ingekho kuyafana. Ukuthi khona kayikho akukho mehluko ozoba khona, njalo kunomehluko oza kushintsha isimo sabo ngoba vele bona bonke njengamasela nje.
Abanye bathi hlupho oluzahlangana lekomishini yeZimbabwe ukuthi bakhona abangathintwayo ngoba besondelelene lababusayo manje. Kanti ke kwele South Africa babiza loba ngubani ungakhathalekile loba wazana lo mongameli. Bathi kuqakathekile ukuthi ikomishini le izimele umsebenzi wayo ungalawulwa yofisi kamongameli ukuze laye mayebiziwe kube lula ukuthi abuzisiswe njengalokho okwenzakala kwele South Africa. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kusenjalo sekuqhamuke ukungeswani phakathi kwabatshayeli bezimoto ezithwala abantu bakwele Botswana labele Zimbabwe edolobheni le-Francistown. Umathini Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBotswana Bus Trucks and Taxis Association, umnumzana Brian Moyo, uthiswa kulokufuthelana okubi phakathi kwabatshayeli beBotswana labeZimbabwe phezu kodaba lokubanga abasebenzisa izimoto zabo emangweni ophakathi kwe-Francistown leRamokgwebane. Umoyo uthi ubudlelwano sobehlile kakhulu labanye babo beZimbabwe abangela maphepha okuthi imoto zabo zithwale izihambi. Sebeke bazama ukukhulumisana labeZimbabwe ukuthi bayekele abakwenzayo ngoba kulakho ukudala ukuqhamuka kodlakela noma nje bona bengafuni ukuthi abantu balwe njengalokhu ukwenzakala kwele South Africa, kutsho Umoyo. Okumele kwenzekela ukuthi abeBotswana bathwala impahla lesihambi kusuka eFrancistown kusiya emngcelweni wePlumtree bese bededela abakobulawayo abaqedisa uhambo kodwa omalayitsha bona bathwala kusuka umango wonke kusuka eFrancistown besiya kobulawayo. Umoyo uthi ukhathazwa ukuthi omalayitsha laba bathwala konke impahla efana lamafutha ezimota lezihambi emoteni yinye ngoba lokhu kufaka impilo zabantu engozini. Amapolisa aseceliwe ukuthi aphathise ukubopha abazatholakala besephula umthetho. Omunye wabomalayitsha umzona Gabriel Svindi uthi kulezi nsuku akulula emangweni eFrancistown kanye lePlumtree ngoba abalemchova esemthethweni besidla amalahle.
Sizama ukuziphilisa, bekuphileka kodwa khathesi sekunzima ngoba laba abalama registered taxis sebechinga besithi sibathathela ibhizimusi. Amapolisa akupha itikiti le-3000 uma engakubamba uchovisa okungekho emthethweni.
Wakule Botswana olemoto ebhaliswe okusemthethweni umnumzana Kahiso Kinosi uthi ibhizimusi yabo isiphansi ngenxa yabachova okungekho emthethweni.
This problem has been escalating. So
sacina sibona kufanele ukuthi sibike lolu daba emapoliseni kanye njalo sixoxisane nenhlanganiso yethu yama Taxis Association ukuze sizame ukuqeda udubo lolu.
Izihambi sezilutshani oluhluphekayo ngesikhathi indlovu ezimbili zisilwa. Abanye abanjengomnumzana Andreas Sibanda besithi udubo lezimota esihamba kusemthethweni ukuthi zibachiya emngcelweni wePlumtree bona beyabe besindwa zimpahla kukanti omalayitsha bayabafikisa kobulawayo.
Uhlupho ukuthi amakhombe asichiya eborder noma usiya kobulawayo abasavumi ukuthi sigade noma yiphi imoto besithi kumele sigade ama-registered khombe. Kodwa uhlupho lwakhona ukuthi abasemthethweni bayakuchiya eborder noma wena uthwele impahla eningi.
Umoyo yena uthi inombolo zitshengisa ukuthi kunemoto zabomalayitsha ezifika amachumi amane ezingena zizothwala abantu lempahla eFrancistown ngelanga. Uthi imizamo yokukhulumisana labayephula imithetho ungathi yehlula, yikho bagcina bekhulumisana lamapholisa ukuthi baphathise. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.